Ha, unogona kuti unge uchinakidza mutambo toona kuti FC Platinum yakakunda Highlanders 2-1 nesunday paleague iyezve Highlanders iyo yakakunda FC Platinum paZN ichikunda nemapenalties yanga iri 1-1 after 90 minutes mutambo uchanakidza asi sekuona kwangu FC Platinum inogona kuti inge ichihwina zvekare
toenda kumutambo weDynamos neChicken Inn muri kuona sei
Dynamos haisati yanyatsopikika sekuona kwangu ukatarisa yakatokundwa neChicken Inn 3-0 pafirst match yeleague pasecond match ikatamba 0-0 netriangle saka zvirakidza kuti havasati vakwanisa kuti vange vachikohwesa iyezve kwanga kuchiitika kunge infighting apa coach Silver anga asingazvirisane naGift Mzatsi nevamwe kutechnical department asi iopportunity yokuti vange vachitraya kuti vaimprove nekuhwina mutambo iwowo.